Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi zviri muchirongwa chanhasi. Umwe murume anonzi akatuka vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000 ari kupinda mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kusangana muHarare. America iri pakati pekupemberera zuva rorusununguko rwayo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive sachigaro webato reMBC mudunhu reMashonaland Central vaGodfrey Chimombe vari kutarisirwa kumira pamberi pedare rebhindura Magistrate Scott nhasi mangwanani. VaChimombe vari kupomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000. Magwaro ekuzivisa vaChimombe nezvemhosva iyi akabva kumapurisa anoti nemusi wa musi wa 6 kukadzi 2000 munhandare yepfura kuMount Darwin, vaChimombe vakatuka mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti chihurumende chavaMugabe chaive chihurumende chembavha uyewo kuti ivo vaMugabe vaive neropa mumaoko sezvo vakauraya vanhu vakawanda. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vaChimombe reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti vaChimombe vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Magweta edu anenge ari kubhindura mhosva kwaari kumamirira vaGodfrey Chimombe wamataura wakapiwa matamanesi ekuti vauye kunomira pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaMugabe vaimbo vamutungamiriri wenyika yeZimbabwe. Pamasamanisi avakapiwa takaona kuti vari kunzi vakatuka vaMugabe vachiva pamhosva yekuti vanga vakakonzeresa kurayiwa kwevanhu makore akawanda apfuura uyezve vaive vati vanga vatadza kutonga nyika. Saka zvinhu zvakanzi zvakaitika
mune makore anosvika gumi nemapfumbamwe 19.
Hatisati takwanisa kuwana tsananguro iyoyo. Gwaro ratakangowana ndere masaira kare tachakwanisa kubvunzawo iyo maprosecuta vana vamuchushusa vakunzwa kuti nemhaka yai nhasi unota muna 2019 muri kuunza nyaya yekuti vaChimombe vakatuka vaMugabe vachipuwa mhosva yekuti vakatonga nyika. Takaonawo kuti muna 2017 November vanova ZANU-PF
mirwa izvi
vaChimombe mhosva vari kuiramba zvikuru ndo mashoko avakatarisira kutaura kuudza mutongi kuti mhosva vari kuiramba. VaChimombe vanonge vanozikanwa zvikuru munyaya dzematongerwo enyika kuMashonaland Central. Mukatarisa mukavacheka profaira yavo munoona vanga vamburi nechidanho chihombe hombe kune nyaya dzematongerwo enyika ikoko. VaChimombe mukatitarisa munhu asikambo challenger waNicholas Gotje kushamba uko kwaimbo waMP weZANU-PF kunzvimbo iyoyo vari kuranga mhosva iyi asi vaChimombe vanenge vari kuchenwa vachiti kutargetwa kaunti wakateiwa semunhu anenge anoita mabasa anoita ikoko.
Tiri kuona kuti svondo rapera kune vamwe vakamiswa pamberi pematare vachipomerwawo kutuka vamunangagwa. Munotii nezviri kuitwa izvi?
Zvino zviri kutishungurudza zvikuru, zviri kutitarisa kuti tizive kuti nyika iyi iri kufamba sei, iri kuendepi, iri kubva kupi chienda kupi. Taifunga kuti nyika iyi yanga yabva kusodhoma neGomora zvaiitika kumakore avaMugabe ichifunga kuti yakupinda matakawimbiswa muri kunzi muSecond Republic of New Dispensation. Asi tiri kuona kuti zvinenge taramba tiri kusodhoma neGomora kutora kwa maita kurushinga kwa rama mtawi nuko kune wakapomeru wa mosa ya kutoka wa mnangaza kuweze kumbindura kuna kambu la wangawa hiko wapraen kembo wakapomeru wa futi mosa ya kutoka wa mnangaza kaa hewe polytechnic patikoro chewa napa wana mtijisi akapuwa mosa kunza kazi kutoka wa mnangaza akandira pesi yake ya chuga msu jangari mkuti asfara nazo kaka kisazi hikuti tirimu yu dispensation hile kawa tichiri eduku nyeka ya igara ya mkadekari.
Abo vanga wari mtauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira ya mafunda vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Masangano eva kare mara munyika arikusangana paHarare International Conference Center kumusangano we mazuva maviri wakatanga nezuro uchipera nhasi. Musangano uyu uri kutungamirwa nechipanga mazano munyaya dzezvakare mara muofisi yomutungamiri wenyika vaJoshua Malinga. Vachiparura musangano uyu vaMalinga vakati vakare mara vanofanirawo kupiwa mikana yakainzana nevamwe. Masangano aya anoti anodawo kuti panyaya dzose dzemunyika vagare padare kwete kuti vanenge vachivhiiswa mbudzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe uyevo vasingakwanise kutaura. Red Deaf Zimbabwe Trust muzvare Barbara Nyangaira.
Musangano watiri kuita uri kufamba zvakanaka chose. Tiri kusangana vatungamiriri vemapoka akasiyana siyana evanoona nezvevanhu vane hurema tichikurukura. Taka komberedzwa nemumiririri wevakaremara ari muofisi ya president, national advisor wedisability issues in the office of the president, vanoitwa vavo vaJoshua Malinga. Takabatana pamwe chete kuti tiunze vatungamiriri vakasiyana siyana vari vemapoka akasiyana siyana kuti tikurukure pamusoro pehurukuro dziri kuda kuitwa neNational Peace and Reconciliation Commission. Yakaparura iro chirongwa chehurukuro, kwete hurukuro dzezvematongerwo enyika aiwa, but hurukuro dzavakaparura vachiti vanhu vemuZimbabwe tiri kuda kuti timbotaurirani. Saka takaona kuti mapoka akasiyana siyana akanga atombosangana, vemachechi vakasangana vakakurukura, vemamwe vecivil society vakasangana vakakurukura kuti ndezvipi zvatingada kuti zvibude muhurukuro idzi. Saka takaona kuti hapana vemapoka evanomirira vanhu vakaremara, hapana vakambenge vaungana kuti vakurukure. Saka takabva tati aiwak vanhu vakaremara vanoitawo 10-15% yepopulation yenyika yedu, saka vane zvavanodawo kuti zvibudewo muhurukuro idzi.
Saka zvii zviri kubuda pamusangano?
Taona kuti zvizhinji zvabuda muhurukuro dzedu ndezvekuti tiri kuona kuti kazhinji kacho tiri kutaura nezvekumiririrwa kuti mumakomisheni mazhinji havasi kutora vanhu vakaremara pavanopinza vanhu mabasa. Saka naizvozvo kazhinji kacho kana usipo unokanganwika. Semadzimai takaona kuti madzimai pavakati aiwa 50-50 nyangwe ikasazoita 50 zvayo, asi vanenge variko kuma30 ikoko kuma20. Saka tinoona kuti zvimwe chete izvo ndo zvinoda kuti kodzero dzako dzimiririrwe unge uripowo patafura uchikurukura nezvazvo.
Mune chivimbo here chekuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zvinotambirwa?
Ndinofunga zvikuru zvinotambirwa chose, nokuti hurukuro idzi dziri kuitwa maringe nebumbiro redu remutemo renyika yose rinotaura kuti aiwak vanhu vakaremara vane kodzero dzavowo kubatirana nevamwe panyaya dzose dzinenge dzichiitika munyika. Saka hatidi kukanganwa kuti tine bumbiro remutemo, uyezve Zimbabwe yakasaina iyo iyaya inonzi Covenant on the Rights of Persons with Disabilities. Bepa irora yakasaina rinorikumikidza kuti iite zvimwe zvinhu pamusoro pekodzero dzevanhu vakaremara. Zvakawanda zviripo, masustainable development goals atinawo anoti iwo musasiye vamwe kumashure. Saka zvinoreva kuti panyaya dzose dzekubatsirana pamwe chete dzekuita hurukuro idzodzidzi kunyanya, kati kurukurei tese tichirangarirawo kuti vanhu vakaremara vane zvavari kudawo kukurukura nezvazvo. Nyaya dzemabasa, nyaya dzekuti pakaita mhirizhonga munyika, mirizhonga inokonzeresa kuremara, mirizhonga inobata vakaremara kunyanya kupfuura vasina kuremara, nokuti dzimwe nguva vanobatwa nemirizhonga havagoni kumhanya, havagoni kutiza, dzimwe nguva havaone kuti paita mirizhonga, dzimwe nguva havazinzwi kuti pane mirizhonga yaitika. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvacho zvinoita kuti vanhu vakaremara panoita mirizhonga pese ndivo vanobatwa zvikuru nayo.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe, Red Deaf Zimbabwe Trust, Muzvare Barbara Nyanga iri vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuZimbabwe Independent mune nyaya pamusoro peZimbabwe iyo isiri kusaina gwaro reUnited Nations rinorambidza kushungurudzwa kwevanhu. MuHerald mune nyaya pamusoro pekutsva kwaita Yada Hotel yamufundisi Walter Magaya kuWaterfalls. MuHerald mekare mune nyaya inoti vaimbove gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo vakapinzwa mudare redzimhosva nezuro vachinzi vakatengesa imba yehurumende zvisiri pamutemo. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zvemari nehupfumi dzinoti mitengo yezvinhu ichakwira zvakanyanya muchinguva chipfupi chiri kuuya. MuChronicle mune nyaya inoti vanhu gumi vakakuvara mushure mekunge extra city bus rakabuda mumugwagwa kushangani nezuro. Mubepanhau irizve mune nyaya inoti zvirimwa zvichadzikira gore rino. New Zimbabwe inoti mutevedzeri vanesvochamisa vatendai biti vanoti kupa kwakaita hurumende Zimbabwe Anti-Corruption Commission masimba okusunga vanoita zveuori hazvisi pamutemo. Yasvika nguva yenyu vateereri yamunotipa zvamunofunga muchizvitaurira mega.
Makadenyu paStudio 7 vana mukoma Jonga, vana Blessing, vana Natanonoka, vana Mudhara Mike. Aindoitwa zvangu Victor Marimira, ndiri kuSouth Africa muMafikeng. Aya, chinhu chandoda kungotaura according situation yave munyika yeZimbabwe ndechekuti zvaoma ende zvaomesesa. Vanogona kuti vari kugona vachiisa mazim dollar, vachiisa zvavanoisa izvi, but chandoziva ngu chishona chinotaura kuti kuombererwa kwenhunzi ndiko kufa kwayo. Apa pazvabuda pachena kuti nyika vaikoniwa. Saka nyaya yatakungokurudzira isave kukumbira kuti pachiitwa nhaurirano dzinenge dzine vayananisi vanobva kunze, zvagara mumusha chaimo chaimo mukakonana. Mutongani muri baba namai chete, munotoenda kwavasawira panext door ndokwamunonoyananiswa ikoko. Saka izvinhu zvakurwadza izvi, upenyu hauchaita, upenyu hwanyanyowo masitereki. Saka dai zvanga zvichibvira, ini ndinongokurudzira kuti ngavataurirane nyika yoinda mberi, pasave neanozvitundumadza, pasave neanoti ndini, vaitinzwira pamuviri tsvimbo yaro vadapi.
Mangwana nakanaka kuStudio 7, makadii vana mukoma Jonga mese nevamwe nasisi Marvelous, makadii ikoko. Ndarwadziwa zvokuti nekunzwa kuti kune vamwe vabereki vanongosiya vana vongoenda, zvikuru avo ambuya avo vane rudo avo vakasiyirwa muzukuru kubva ari mudiki, izvo zvatiwo grade 1 vachingochengeta vabereki vake vanzi vakaenda Johni havazive kana kutumira mwana kana kufonera wambuyavo kana kufona vachinzwa kuti mwana ari sei. Dai hurumende yange vabatsirawo wambuyavo vaonawo bhethi remwana vechikoro kuti aenderere mberi nechikoro. Mbuyavo vane rudo zvokuti dai vange vabatsirawo chokwadi vari kuchengeta uyu muzukuru nevamwe vesewo vasina mabhethi. Dai hurumende yange nzwisisawo zvichemo zvevanhu ivavo vakwanisa kuvapawo mabhethi vana vaendewo kuchikoro. Ndini mai mhofu kupita Marisbeki.
Masira sei, ini ndinonzi Madhimbe, ndiri kutaura ndiri kuno kuJohannesburg kuCampton Park. Iyi nyaya iri kunzi mahovheti anofanira kuti awedzerwe mari yavo yemudya ndigere ini handioni batsiro yacho kunyange zvangu ndiri munhu asina kuenda kuchikoro asi pakufunga ndinoyatsokuona kuti dambudziko ratakambotarisana naro iri rakazotisvitsa pana 2008 inyaya yamaovhet akapiwa ma 50,000 ndo zvakaita kuti kunyange hurumende iripo yava munangagwa iti iyo nhasi iri kuda kuchinja kuti iuyise mari iyi mari yezimudhola inyaya yekuti vanoda kuprinda mari yekupa maovhet aya ndo urongwa huripo hapana zvimwe zvinhu zvavanoda kuita vanhu avo hurumende iyo haina shungu nevanhu ine shungu nevanhu vayo chaicho hapasina maovhet ari kurarama maovhet wose akapera kufa vanhu vose vatikati tivatore tivainterviewe vanozviti maovhet hapana kana mumwe zvake anoziva kana kuti akarwa hondo yerusununguko vanhu ivo vaya vaya havana kana nhoroondo yavanayo ndeyekuda kuparadza nyika nohwanda vakabatirira pazita rekuti ZANUPF havane nenyaya yekuenda iko zvino tikutambura kuti nyika haina mafuta maticha haana ari kudzidzisa vana vavo anoti anoda kunyaradzo iriko ngavaende handiri vari kutambisiwa mari ngavaende vanojoina RTGS ari kubhadhara nemari iyoyo shoma shoma ini ndakatarisa zvangu ndinotatsanangura ndini ayo amunoti maovhet aya nezanupf zvinhu zvimwe chete kuwedzera mari kuri kuda kuitwa hakuda kuti varambe vachiomesa musoro vachida kuti nyika ife kungaitarisa nyika ina makomba vakapiwa mari vakatengera mombe makabheji nokusafunga iko zvinezvi ndo vanhu vamwe chete zvevavo futi vakuti vada mari dze ngavasiyiwe vakadero avo timbogadzirisa nyika kana tagadzirisa nyika munovaona vagunanzvira zvigumwe vakukokota uchi hwenyika hurimo iko zvino vane nzara ndosaka muchiva vachitambura vachidero asi pari kubva dambudziko havasi kuona kuti vari kubva dambudziko ri kubva pahurumende yamunangagwa iyo yakaita takeover kuhurumende yamugabe
pamusoro wevateereri vestudio 7 ndini wenyu umoyo ngoni dzashe ndiri kuno hangu kusouth africa kwandinogara ndichishanda ndakabva munyika yekusungwa yekutambudzika nyika yezhara haa ndagwadziwa mwoyo nokufara kuti kana zvirizvo chaizvo chaizvo zvichaitiwa nezaki sokupromisa kwainoita ichiti yapiwa mazino okuti irume huri hwose hunoitika munyika yezimbabwe handiomba zvimwe zvinhu zvichasara zvakanani asi kana vakaita samaitiro avo kuti ivo vanopedzisira vazvibvisa meno vosara vasisina meno zvoreva kuti iko kwavakananga vanenge vasingakuzivi kana uri anticorruption unofanira kumira nezvekuti huri husaitika mukati menyika choro mari dzinoitiwa mukati menyika ndiko kuti dziwane usimba hwokushanda kana pasina macorruption akawanda anenge achiitika ndovimba kuti vachabata basa sezvazvakafanira
vashamariri mwaswara se mhuri yezimbabwe tinomutendai ngekuti pai zvinoitika munyika yedu yezimbabwe tinopa kutenda tiri uno kunze kwenyika tinozwa zimbabwe yane mari inoshanda here mari yacho tinokumbirwa kuzwa chokwadi kuti inoshanda here ishande zvisazotidhanisa mangwana mhuri yezimbabwe tatenda
mukadii vashamariri vestudio 7 indinoitwa simba rashe ndiri kuwitbank munhu avanoti vachirumanza apedza kutaura apa izvozvi achiti masoja nemapurisa vanovengwa ngaitewo semubereki please achitorawo vanhu sevanhu nekuti ini chandoziva ndechekuti munhu anovengerwa mabasa cause masoja nemapurisa vari kupinda nezvematongerwo enyika zvavasingafaniri kupinda vachiita zvinhu zvisina kufanira kuita masoja akauraya vanhu kuita sekuti vanhu vari pahondo ivo vari kuratidzira zvavasiri kufara nazvo ngavaite sababa please vachirumanzo nevamwe vavo vezanupf vanotaura zvinhu zvisingaiti tiri vanhuwo vakaenda kuzvikoro vanogona kuziva chakanaka nechakaipa izvo ngavationewo sevanhu ndatenda
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 tinokumbira kuti mutaurise uyezve kuti mameseji enyu aite mapfupi tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanoita makumi masere nevatatu vafira mumvura vamwe vatatu vakararama mushure mekunge chikepe change chakavatakura chanyura mugungwa remediterranean kumahombekombe kwenyika yetunisia vanhu ava ndevekuafrica vanga vachienda kunotsvaga upoteri kueurope mushure mekukwira chikepe ichi mugudare Zuwara muLibya. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango zvekufamba pachipangamazano chemutungamiriri weMalawi vaUladi Musa pamusoro peuori. America yatemeravo zvirango izvi pamudzimai wavaMusa. VaMusa vanopomerwa mhosva yeuori uye vakambosungwa neMalawi Anti-Corruption Bureau mugore ra2013. Muna 2017 vaMusa vakasungwazve vachinzi vakapa mapepa kuvanhu vekuBurundi neRwanda airatidza kuti zvizvarwa zvemuMalawi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu vakange vachipemberera zuva rerusununguko rwe4th of July. VaTrump vakarumidza mauto avo vachiti hapana mauto anodarika mauto eAmerica pasi pose.
Hello America, hello. The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this truly historic 4th of July. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump havana kutaura zvematongerwo enyika asi vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people of this majestic land. Americans love our freedom, and no one will ever take it away from us.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese VaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
Militiamen risk life and limb to secure American liberty and self-government. This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy. They guard our birthright with vigilance and fierce devotion to the flag and to our great country. Now we must go forward as a nation with that same unity of purpose. As long as we stay true to our cause, as long as we remember our great history, as long as we never, ever stop fighting for a better future, then there will be nothing that America cannot do.
VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told, the story of America. It is the epic tale of a great nation whose people have risked everything for what they know is right and what they know is true. It is the chronicle of brave citizens who never give up on the dream of a better and brighter future. And it is the saga of 13 separate colonies that united to form the most just and virtuous republic ever conceived.
VaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget that we are Americans and the future belongs to us.
The spirit of American independence will never fade, never fail, but will reign forever and ever and ever. So once more, to every citizen throughout our land, have a glorious Independence Day.
Nezuro America yakasvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nematatu yabva mukutongwa neBritain. Po mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande.
Iwe samero chekiseni, usada kushaina necheni. Paino uya kuno inengea. Chini wane chandino fari rapero. Ndeche kuti wali feko nenge waka feka chero. Mashete mupero. Ano sivandiani pa mwendera suwa sineka. Chini wane chandino fari rapero. Ndeche kuti wali feko nenge Cachero, Ugatenga cana, direte mupero, Pura Wilfri, Unga de Tirausi, Pulausi, Mukira Kumonasi, Ariko Kubudasi, Unga de Kubora de Simone, Usanya, Tino Sangana Kumbare, Nekutichitaru Chamungwe, Chicha Chamunga Sakanonga, Sanichikunwe, Unga de Kubora de Simone, Usanya, Tino Sangana Kumbare, Kunyango Chita Ulani, Aifi. Wana cheki chani, iri pupa pozishani Zime unanda sesfo, ya vasuna po O, tura iyo, kana uchida jesi Raifu kwa na jesi, chingwondi pa noshi Pondo, pondo, zeva no vatafu Noshi zana sitiki mabondo Chinu wani chandi no fari rapero Ndeche kuti wali feko nenge waka feka chero Chandino fari rapero Ndeche kuti wali feko nenge waka feka chero Ugatenga kana jirezi mupero
Wakuma na wana manzi ya nofata shiku Se zonguwa hedi ya pera Rikaeti mbutarisa zanga ziri munau Murume anonzi akatuka wambu ya mtunga miru Wenyika Robert Mugabe Mugorera 2000 Ari kupinzwa mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kupedza musangano wavo muHarare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.